yekusudhani inyaya iri kunzwa isaitsitsi chaizvo. Zviri kuitika ndezvekuti makore apfuura vanhu vekusudhani vakakwanisa kubatana vakabuditsa mutungamiriri wenyika vaalbashir vanga vagara makore anenge 40 years nekurautsira. Vadaro vakabva vaita yakada kufanana negovernment of national unity, rimwe bato riri kumilitary, rimwe bato riri muhurumende, asi zvaiva temporary. Mazuva ari kuteera vakanga vachifanirwa kudecida kuti hurumende ichange ichitonga vanhu zviri democratic ichasarudzwa sei. Ipapo ndo pakatanga mhirizhonga.
Zvamira zvakadai, munoona zvichizofamba sei mune ramangwana tichiona kuti hondo iyi iri kuenderera mberi pari zvino?
Maanalysts mazhinji ari kuti ivo vanga vari mukati mehurumende pane dzimwe nguva vanga vasisadi kutaura nevekuarmy. Pandakateererawo news dzakasiyana siyana, ndaona kunge vese vari kuita kurwisa kwacho, hapana vari kuda kumira. Pane masisfaya mazhinji anga ashedzerwa asi hanzi nevanhu vari kusudhani. Pane vari kusudhani vatiri kuteerawo vatinoshanda navo vari kuti izvezvi mhuri dzavo dzese dzabuda muKhartoum inova iyo capital city yavo kufanana neHarare.
Vamuri kutaura navo vari ikoko kusudhani vari kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino?
Vava kutohwanda vari mumatauni ari nearby nekuti moto hausi kudzokera shure. Vari kupfuurana vari kuramba vachingoenderera mberi. Vamwewo vari kuti zviri kukonzereswa nemaregional issues kubudikidza nerussia nedzimwe nyika dziri muregion. Hazvisati zvanyatsovapachena kuti zvii zvakonzera kuti kutaurirana kudzikire zvakasvika sezvazvaita, asi handioni kunge maonero angu nemanzwiro angu ndiye kuti zvinhu zvacho zvinenge zvichatinetsei kugadzirisika.